atakambotaura ora kablesi kakuza kuti tichingodzoka vashandi vehurumende vachasinda muJoint National Negotiation Council kuti vataurirane vaone kuti chii chingaitika. Tinoziva kuti bazi rinoona nezvemari rakaindiketa kuti pane zvinogona kuitika. But ina handisadavo ine madetails acho. Vachagara pasi vonegoshieta. Then vozotiudza kuti zvinenge zvabuda ipapo ndezvipi. Saka pane vanomirira hurumende vachiliadwa napermanent secretary weministry yepublic service labour and social welfare. Pozoitawo vanomirira vashandi vehurumende vachiliadwa naleader weapex council anonzi Mai Cecilia Alexander. Saka vachagara ndofunga iro vhiki rinotevera. Vanenge vatotanga maprocesses avo ekuti vataurirane.
Nekuti tenge tambonzwa mamwe masangano evarairidzi achiti anogona kusaenda kuzvikoro pazvinovhurwa nenyaya yekutaurirana. Tingati vanenge vachimbidza kumedza kutsenga vachada.
Vanenge vachimbidza kumedza kutsenga kuchada. Masangano makuru ese evarairidzi ari imomo National Joint Negotiation Council. Vari part of that. Saka kana hurumende yakavhura mukana wekuti ngatitauriranei, handioni reason yavangakurumidzira kuti taakuda kuenda, taakuda kurega kudzokera kubasa. Ndinovimba zvakare futi kuti panovhurwa zvikoro, progress inenge yaitwa pamanegotiations iyayo. Saka ini handitarisiri zvangu kuti tichave nevashandi vanorega kuenda kubasa. Nepamusana pekuti process yenegotiation yakatotanga mumadhisemba. Ichaenderera mberi iwo mwedzi unoyu. Ndinofunga kuti by next week vanenge vagara pasi kuti vataurirane. Ndinofunga kuti pachaita resolution inoita kuti vanhu vose vadzokere kubasa kunyanya vadzidzisi ivavo vane mamwe mabato angachitaura seizvozvo.